zwap.com.
Ndatinde ite masara musi zvanditemesa musoro. Urombo ibizi musi kune vari kumusoro. Kuti nditaure zvanzoyo ane mukonyo. Manje hokoyo. Murombo ndiye adiko panopara vane mari. Murombo ndiye adiko panotamba vane mari. Dikita rake makuta kune vaya vane mari. Misodzi yake makuta kune vaya vane mari. Saka ndati ndibvunze why 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 baba. Ndinombo kungura dai dai zvangu ndafa. Ndati ndibvunze why 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 baba. Hapadi hakata, ndenda mberi, ndenda mberi. Hapadi kutarisa shure, pane makata makwize upure. Panorairwa mwana wa mambo muranda terera sasare mashure. Murombo ndiye adiko panopara vane mari. Murombo ndiye adiko panotamba vane mari. Dikita rake makuta kune vaya vane mari. Misodzi yake makuta kune vaya vane mari. Saka ndati ndibvunze why 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 baba. Ndinombo kungura dai dai zvangu ndafa. Ndati ndibvunze why 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 baba. Ndinombo kungura dai dai zvangu ndafa. Ndisunungure indifare. Pasi pano ringa indifare. Ndisunungure indifare. Ndane kungo shandiswa nevano zvitiva chenjeri. Asi munhu ihuru vange pano pasi mashereni. Pindura iwo mune mato wangu ishetenzi hemeni. Murombo ndiye adiko panopara vane mari. Murombo ndiye adiko panotamba vane mari. Dikita rake makuta kune vaya vane mari. Misodzi yake makuta kune vaya vane mari. Saka ndati ndibvunze why 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 baba. Ndinombo kungura dai dai zvangu ndafa. Ndati ndibvunze why.